This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America, urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zviita 26, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Rimwe sangano revarayiridzi rochema chema nenyaya yekunonoka kupiwa mari dzemabhonasi.
Hurumende yokurudzirwa kugadzirisa migwagwa kuitira kuti vanhu vakawanda vasafe mutsaona dzemumugwagwa.
Studio 7 inotarisa mamiriro akaita mutambo wetsiva uyo wadzikira zvinotyisa munyika.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Rimwe sangano revarayiridzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe kana kuti PEUs rinoti riri kunyunyutawo nekusabatwa zvakanaka kwevashandi vehurumende nehurumende zvikuru varayiridzi. Kunyunyuta kwesangano iri kunotevera kusapiwa mari dzebhonasi kwakaitwa varayiridzi nevamwe vashandi vehurumende gore rino, asi hurumende ichikwanisa kubhadhara vamwe vashandi vakaita semauto nemapurisa ava vakapiwa mabhonasi avo mwedzi wapera. Mutauriri wePEUs vaChris Lunga vanoti vanotsamwiswa zvikuru nenyaya yekuti hurumende haina zvairi kuita kuti ifambise mashoko aya nenzira kwayo kunze kwekuzvionawo mapepanhau. Hurumende yakazivisa kuti nekuda kwekushayiwa mari yaizopa vashandi vayo mari dzemabhonasi muzvikamu zvikamu. Svondo rino rimwe sangano revashandi vehurumende reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rakaratidzawo kutsumwa kwaro nekusapiwa kwevarayiridzi mari dzebhonasi, izvo zvakaita kuti rizivise kuti nhengo dzaro dzicharamwa mabasa kutanga kwekotoro inouya kana nyaya iyi isina kugadziriswa. Kuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano repeus vaLunga kuti tinzwe pamusoro penyaya iyi.
Nyaya iri kunyanya kutibata kusabuda pachena kunoitwa in terms of kudiseminatwa kunoitwa information. Hongu tinoziva kuti bonus chinhu chaunopuwa sokutenda, hati zvino kana choita sokunge chinhu chinoitwa chichivanziridzwa hatichaudzwi kunyanyanyanya takatarisa nevadzidzisi. Zvangosvika pakungoti tinoitwa sevakomana vemombe, unongozvinzwawo munewspaperwo zvichidhiscaswa nevanhu, hapana predictability. Ende izvozvo sevadzidzisi zviri kutigurumunisa zvikuru.
Matanho api hamuri kutorawo kuti zvichemo zvenyu zvishinge zvichisvika kuhurumende uye kuti zvigadziriswe?
Tiri kutarisira kuti nokuuya kwaita minista mutsva wepublic service vachakonvina yatinobhiliva kuti ive an all encompassing meeting inounza maunions ose nemastakeholders ose, tigadzire once and for all maissues anoti affecta savadzidzisi as educators. Because we believe kuti nyika inoinde mberi, kuti zvese zvatoda kuti zviitike through the Zim Asset Blueprint yakaitwa iyoyo, hatigoni kusiya bazi rine chezvekuita nevadzidzisi, because ndivo vanhu vanoumba vanhu vacharana nyika inoyi, vanova vakaumba vanhu vari kurana nyika inoyi. Saka tiri kutarisira kuti isusu kana minista zvaauya ari mutsva oconsulta maunions ose, tova nemeeting tobuda pamwe chete nechinhu chimwe chete, tongoeri kana saizvozvi bhonasi takazvinzwa kuti harisiko. That kind of approach we are quite unhappy about it.
Valunga, kune mamwewo masangano ari kunyunyutawo pamusoro pechichemo chimwe chete chamuinacho, vakatoimbisa kuti zvichida vangakanda mapadza pasi panovhurwa kotoro yegore rinouya. Imiwo sangano renyu rine danho ripi?
Kazhinji vakandemiri chinoitika ndechekuti ukaona vanhu vosvika pakukanda zvekushandisa pasi, it as a result yokuti mikana yokuti vataure zvavanofunga nekuona kuitwa matanho anotorwa kugadzirisa zvinhu zviri kuvanetsa haupo. And we are therefore also saying kuti in the absence of that openness and an approach to try and solve my problems evadzidzisi, tichasvika pakusvitswa pakuti komisuwo taakuti aiwa regai tingoisa choko dzacho pasi. But we are hopeful that that kind of thing will not get there. We want that dialogue, and to be a genuine dialogue, back and forth, because at any dialogue for the sake of dialogue. In the past, we have used a dialogue and we have used a score of Zagudabuno Fuku as a way of preempting Nigeria in terms of strikes.
Avanga vari mutauriri wesangano reprofessional educators union of Zimbabwe vaChris Lunga vari parunare mugweru ne studio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Gurukota runa nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti varikurudzira hurumende kuti ikurumidze kugadzirisa mugwagwa weBait Bridge kusvika kuchirundu uyo unopfuura nemasvingo sezvo vanhu vakawanda varikurasikirwa neupenyu mudunhu iri kuburikidza nenjodzi dzemugwagwa pazororo rino rekisimusi negoredzva. Mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vanoti masvingo kubva musi wa15 zvita mafa vanhu gumi nevashanu. Matabeleland South ine vanhu gumi nemumwe vashaya, kochiti Manicaland ine vanhu vapfumbamwe vashaya. Harare neMashonaland East dzine vanhu gumi. Mashonaland Central ine munhu mumwe chete afa kusvika parizvino. Vanhu vafa mutsaona kusvika parizvino vasvika makumi manomwe nevana. Traffic Safety Council of Zimbabwe inoti vatyairi vanofanira kungwarira njodzi mumigwagwa. Kuti tinzwe nezviri kuitika kumasvingo, tabata gurukota vabasikiti kuti tinzwe nezvenjodzi dzawanda mudunhu ravo.
Panotoda dualization yatakagara tataura ndoyavapa government program yekuti vaite dualize. Tinokonzera kuti masvingo road iite njodzi dzakawanda ndeyekuti road yacho yava naro uye iri naro kudaro mota dzawandisa dzinofamba imomo. Zvosangana nekuti maintenance chaiyo yerod yacho haisiri regular. Mumwe unowana mava nemapotholo akakura ari kuita kuti mota dzirovere dzichibuda murod. Saka chatiri kungodeliva kuti hurumende ichakasika kuita plani yedualization yakagara yaiswa kuti iswe paBait Bridge Chirundu Road, kuti dai vatokasika panotanga gore apa tione kuti road yemasvingo yava kushandwa. Inopinza mari kunyika asi haisiri kumaintenewa, yaramba yongouraya vanhu. Takangotarisa, saka inotipa concern yakakura zvikuru. Tinonzwa kubatikana chaizvo kuti vanhu vari kufa takatarisa road tichiona kuti haichaiti kuti irambe ichingoshandiswa nemota dzakawanda kudero isina kugadzirwa kuita dualize.
Asi iko zvino mugwagwa uya usati wagadzirwa avo honorable basikiti, ndeipi kurudziro yamuri kupawo vatyairi imo mumugwagwa umu?
Kurudziro tinopa kuti vatyairi vedzimota vafambe zvishoma vachinda kwavanoenda. Bheta vafambe zvavo 60 kilometers per hour vondosvika, nekuti rodhi yedu haichatogoni kuti nyangwe iyo inotendera 120 parodhi yemasvingo inotova excess speed. It's an unsafe speed yekufamba at 120 kilometers per hour nekuti yakaipa. Saka vanokurudzirwa nemapurisa maroadblock akaiswa, asi nenyaya yekuti vanhu vanofamba vachiti tanonoka vanopedzisira vomhanya murodhi yakaipa vachikuvara. Asi kurudziro ndiyoyo yekuti vanhu ngavafambe zvishoma, zviri nani vandosvika zvavo pane kumhanyisa murodhi yakaipa vachifarara.
Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti vari parunare kumasvingo kwakare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Munokwanisawo kutibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pashortwave.
Tinoda kukuzivisai vateereri kuti chirongwa chenyu chava ne Facebook page endaipa www.facebook.com/voa.shona. Tinodzokorora zvakare pa Facebook yedu inotiyo www.facebook.com/voa.shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Russia yatanga urongwa hutsva munyaya dzemauto uo unoisa NATO neAmerica panyika dzinoda kuvhiringidza kugara kwakagadzikana kwenyika iyi. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vaisa ruoko rwavo paurongwa uhu nhasi.
Mazana nemazana evanhu varatidzira kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweIndia vachiti havasi kufara nekuurayiwa kwevanhu makumi manomwe nevatanhatu kwakaitika svondo rino. Varatidziri ava vaungana nhasi muguta reGuwahati iro riri mudunhu reAsam. Vanga vakatakura zvinyorwa zvinoshoropodza rudzi ruri kufungidzirwa kuti ndirwo rwakauraya vanhu ava.
Vachuchisi vehurumende muAzerbaijan vasecha maofisi erimwe sangano renhau rinopiwa mari neAmerica vachiti vane mvumo yematare yekuti vavhare maofisi aya. Radio Free Europe, Radio Liberty inoti vachuchisi gumi vachibatsirwa nemapurisa ane zvombo vapinda pamuzinda wayo muBaku.
Makateerera kustudio 7 munotibata pa 919 am pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Nasi izuva reBoxing Day iro riri kupembererwa nenyika dzakawanda pasi rose. Asi mutambo wetsiwa waita manyama amire nerongo muZimbabwe sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe yaive nemukurumbira wakapararira pasi rose ichitungamira muAfrica nevatambi vakaita Talenton Schoolboy Tinago, Zenyika Mosquito Alfonso, Paudi Kilimanjaro Tinembiri, pamwe na Six Matiaudi, avo vaive nemikombe yeCommonwealth pamwe nemuAfrica. Asi nhasi haichataurwa nezvayo mumutambo uyu sezvo isisina vatambi vane hunyanzvi. Kuira pasi kweZimbabwe mumutambo wetsiva uyu kwakabuda pachena pamakunda reAfrica Sports Region 5 Youth Games ayo akaitirwa muBulawayo mukutanga kwemwedzi uno. Apo vatambi vetsiva venyika vese kunze kwemumwe chete vakadamburwa munharaunda yemutsanga. Zvenyika Alfonso uyo anonyanyozivikanwa nezita rekuti Mosquito akatora mukombe weCommonwealth kaviri uyezve akave kugumisira kuita zvinoshura izvi anobvuma kuti mutambo uyu wawira mumadhaka chaimo.
Mutambo wedu wetsiva munomu wadzikira zvisingaiti kuburikidza nekuti hatina sponsorship.
Kunze kwaCharles Manyuchi uyo ane mukombe wemuAfrica pamwe neWorldBoxing Council International uriremu weWelterweight, Zimbabwe haisisina kana mutambi mumwe chete akukwikwidza kutora mukombe wemuAfrica kana wepasi pasi zvavo weAfrica Zone 6. Asi Manyuchi wacho haasati amborwira muZimbabwe zvekuti vakawanda vanotevera mutambo uyu nedzimwe nyika vanofunga kuti mutambi uyu ndewekuZambia, uko Manyuchi
kwake. Zambia, I can say I'm at home because ndinofanira kuti kwandodiwa ndokumba.
Aigove chacha yeZimbabwe urebe welight heavyweight pamwe neheavyweight Segova Chipoda anoti vanotungamira mutambo uyu veZimbabwe National Boxing Control Board ndivo vauraya mutambo. Chipoda anoti mutambo uyu unofanira kutungamirwa nevakambopinda munhandare vachivhika zvipakera.
Ngariiswe kubva kwomukuru wacho anonge achiziya ari munhu akamboitawo sporti yeboxing.
Asi vaive munyori mukuru weZimbabwe National Boxing Board of Control vaGilbert Munitsi vanoti vakaregedza basa mwedzi wapera vachikokota ivo kuti hurumende yemuno haisi kupa mutambo uyu ruyamuro nerurembekodzo rwaunokodzera. zvizvera tsinurwa zvakare na kuti unoti maitiro ivari kutungamira bazi rezvemitambo muhurumende haaite kuti vechidiki vaite shungu dzekupinda mumutambo uyu. Taura nestudio 7 mushure mekugamuchidzwa mukomi weZimbabwe Sports Person of the Year muti wa 17 Zita vanyuti akati vari pamusorosoro mumutambo uyu muhurumende vanofanira kuremekedza zviri kuitwa nevatambi kuti zvikuru zvevechidiki vakawanda mumutambo uyu. Mutambi wetsiva wehuremu hwemidhoi Tara Mugodhi anotikodzero chekuwira pasi kwemutambo uyu ndechekuti hakuchisina varombo vemutembo vemutambo uyu vakaita savana Lorraine Murigi, Salini Maumau, Murigi pamwe nemushakabvu Jeff Captain Yasko Dure avo vaiita kuti kuve nemitambo svondo rega rega. Izvi Mugodhi anoti zviri kuita kuti vatambi vemuno varohwe zvinonyadzisa apo pavanotamba nekune dzimwe nyika sezvo vanenge vasina kugadzirira zvakakwana. Asi vamaumau vanoti mamiriro ezveupfumi munyika haachatenderi kuti munhu mumwe chete abudise mari yekuronga nekuisa mari mumitambo yepiva sezvo kusisina mari munyika. Vamaumau vanoti hachakwanisika kuisa mari mumutambo wetsiva unove mafaro uko kumba vana vachaya chekudya vakasadza kuenda kuchikoro. Vamaumau vanoti vari kutotarisirawo rutsigiro kubva kumakambani anopa mari mumitambo. Vanowedzera ivo kuti makambani aya hafaniri kusarudza nekupa mari kune mitambo ine mukurumbira chete yakaita senhabvu nekriketi vachikanganwa tsiva iyo yakapa Zimbabwe mukurumbira.
Vemabhizimisi vanoda kutsigira mitambo mitambo yese muno muZimbabwe ngavarege kutarisa vana boxing is inferior to other sporting activities vakangofanana.
Asi chiri kunetsa ndechekuti makambani mamwe chetewo akatarisanawo zvekare nedambudziko rekushaya mari zvekuti mamwe acho ari kuvhara mamwe achibudisa vatambi basa. Achiri kukwanisa kuita mari mumitambo ari kuitawo mari shoma shoma. Zvinhu zvikaramba zvakadai zviri kuratidza kuti zvichatora nguva yakareba zvikuru kuti Zimbabwe ikwanise kuwana zvekare vatambi veboxing vakaita Schoolboy Limajaro kana Mosquito. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Karia.
Inoi Studio 7 anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri nemumwe wangu Blessing Zulu tiri muWashington DC. Tombonzwa kwaziso dzatumirwa nemi vateereri veStudio 7.
Magadi muri yeZimbabwe ndinokwadzai nese muri yeZimbabwe ndichikwadzisawo hama dzangu muri yese yekwamadenga kepia madenga shingarai madenga mati madenga mishero madenga ndichimhororawo nevazukuru vangu nese makadiko nemusikakanganiwo mudzimai wangu nemwana wangu Chris Madenga nemudzimai wangu Privilege Chikerema tichiti makaita mbatsi wekrismasi gore rino gore rinoya makazvigadzirira woseiko isu kumwe inzara chete. Tini Kripanos Madenga ndiri kusouth africa kueastern cape tinobva kwaguchu uri sei hako Jonga Kandimiri naBlessing Zulu kuamerica ndofunga makarya zvidobidopi zveamerica isu kunoti hapa nenzara vakomana.
Hama dzangu dzese dzandakadzida nadzo navana mai vangu vese makatamba sei krismasi nemurume wangu Krifanus Madenga na Chris Madenga ndini mai Chris Madenga Chikerema Privilege ndobva kagutu tiri kusouth africa kueastern cape mumirire new year mutile zvakanaka makadi henyu ana Blessing Zulu nevamwe vese vamuno shanda nao.
Parta hama dzose muZimbabwe yese Studio 7 zitandoze muzondo wa friend ogara kusumbanje makadi iko pa Studio 7 ndiparta hama dzose muZimbabwe yese Ini ndinofa tinofara zvedu nokupindawo pamhepo kwatirikuita nezuva rakaita seranhasi rebhomudhei kudai. Iri zuva rakaita seranhasi tiri pazoro rakatinakira chaizvo. Hatina zvedu mari dzakawanda asi kuti ipapo patinapo tinofara napo sezvatiri. Nevamwe navamari shangwa nhasi takaguta chaizvo majira ataita hatajazvasatikambona tanonyanya kudyisa saka toti haiwa nevapanzara haiwa muchazodyiwa nomwerezwa asi ndinonga vanhu vese vari kuguta asi uko kuzimbabwe kwedu kuspinga uko isi tinongotiwa vakomana paraiko kwamuri haiwa vasina musaenda kumunda nezuva reboxing day imbotanga mambofara tozoenda kumunda kana mapedza kufara zvinoti pastudio 7 rambai mechitibatawo panapo nekuti isusu patiri pano tiri mujobic imo muchaundi chaimo chaimo tichazobudisa nemufananidzo dzacho nedhuke rinouya.
Ndinonzi Edward Chitsutsu ndinobva kugokwe kwamulalaza murait masabu kuchemusondi ndikuda kumhorosa chikwata chose chestudio 7 ndichiti makave nekrisimasi anaka here. Ndoda kumhorosa hama dzangu dzose mhuri yose kwachitsutsu nevose vanondiziva ndichiti muve negoredza rakanaka nokushuvira mifaro yakanaka mugoredza rinouya iri nyange zvazvo zvinhu zvakaoma gore rino asi ndinovimba kuti gore rinouya zvinyange zvakanaka zvinyange zvichifambawo zvakanaka ndinongoti hatishandei nesimba hama neshamwari tipinde mugoredza iri rakanaka. Ndatenda.
Ini ndinonzi Urayai Manguno ndinofara kana ndikazunzwa hama dzangu kuti dzinofarawo kumusha uko. Ndoda kukwazisawo amai vangu amai Manguno nababa Manguno nehama dzangu dzose dzinobva kubwera ndichiti Happy New Year nemiwo vestudio 7 tinokushuvirai goredza rakanaka ndatenda.
Aiwa, tinotenda zvikuru vateereri matumira mashoko enyu kuno. Yasvikawo nguva yekuti tiverenge tsamba mbozha dzatumirwawo nevamwe vateereri pamwe nematext message kuno kustudio 7. Yekutanga inoti, ini ndodawo kwaisa Joab Gumbo kuzverenje Mberengwa, Alfred Madzima kumucheni kumwenezi, uye baba ane Sungwenya kumucheni zvakare, not forgetting mapuranga etiche etimucheni enimwenezi, by baba V. Joros in South Africa.
Mumwano tiwo ndinokwazisa Sevius Mugabe kwete wekwazvimba asi kwashindi kuchivi South na baba Give kumwene baba Give ndofunga kumwenezi ndini Mogiza ku South Africa.
Mumwano ti morei vose vekwa Maruni kunyanya vagere mbuku masabuku matengaruni aiwa iwai ne Christmas yakanaka negoredzva zvinofadza. Ndini Rosani Maruni.
Vashamarari Blessing na Jonga ndikwazisirewo vana mukoma vanotevera Masvingo South, Edgars Pomerai, Gwatirera, Maisha, Felix Ware, Brian Masunda, Gwandiziva, Marange, Titus Chikova, Stephen Mahachi, Zorai Murega, and Juvencio Zulu. Merry Christmas and Happy New Year 2015. Ande emberi wenyu munashe sikatele.
Ipfupi chaizvo yabva kune mumwe anoti ini ndonzi Daniel tichaona ndinoti kumhuri yose yeZimbabwe muve nezoro reKrisimusi rakanaka.
Mumwe anotiwo Merry Christmas and a Happy New Year mese vashamarari veStudio 7. Tinotenda. Uye anotiwo ndinoda kukwazisa sisi vangu maifadzi kuRenko Mine ndini Knowledge Chimbanje ndiri kuBotswana.
Mumwe anoti ndinoti sando dzenyu timu yeStudio 7 ini ndinokwaisa mhuri yose yekwamuchavaka kumasvingo kwagutu ndini Tere kuBotswana. I will be happy kana mukaverenga mwadhi yangu.
Aiwa tinofunga afara mwadhi yaverengwa naJonga. Mumwe anoti ndinofara kwazvo nebasa guru ramuri kuita. Zita rangu ndinonzi Abel Matanda. Ndifarisirewo hama dzose kwaMatanda vari kwaMazviwa, Chief Mawata, Chief Madzoke na Chief Musivandi, mine yema Diamonds, Muro wa Diamonds iri kubata vagari vemunharaunda iyi Huyanga. Zvirwere zveTB nezvimwe zvabata vechidiki nekuda kwedust, dzimba dzodona, mabasa hakuna, vagari vemo havasi kupiwa mabasa. Hurumende dai yaisa ziso rayo panyaya iyi. Bva kuzvitonga kuri ipi? Aiwa tichifa kudai.
Ari kunyunyuta uyo. Ayo vateereri, nguva yedu ndo yaita shanje samazuva ose. Asi tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kuStudio 7 muchitudzo zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano paStudio 7.
Kwazisanai hama neshamwari pano paStudio 7. Email yedu inoti studio7@voanews.com. Matext message kana WhatsApp, tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Kana muchida kutaura nesu, munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu. Endai pa www.facebook.com/voa.shona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona. Tinosangana zvakare mangwana muchikamu chatinoverenga zvamunenge manyora.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zvamuri kuita pazoro ririno rekisimusi negore dzva.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure pa Live Talk. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ah, ore ino zara chopera no tenda mari darama. Ika choka hamashiki taka enda mabata taku kunda vakapa. Chakaoma, pasina ishechi chataikona, pakufema jingu chatinoronga, chaikonya, ashinamonya, kungobona, kana rocksona, unoriwona, kune ama ishechi tiripambeta, akatongo mira onyasha, nganswaba no pembera machita pati, unelaki mupenyu ifu harikudi, chikuru kungo tenda kwa harimufuzi, simbarenyu harikumi. Kanguva chimbomu imbira ngakuzwi haleluya koreri enda buda ninotenda ndayamuka. Nako kambo kisimusi kubva kuna Toki Vibes tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rikai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Rimwe sangano revarairidzi rochema nenyaya yekunonoka kupiwa mari dzemabhonasi.
Hurumende yokurudzirwa kugadzirisa migwagwa kuitira kuti vanhu vakawanda vasarambe vachifa mutsaona dzemigwagwa.
Studio 7 yatarisa mamiriro yakaita mutambo wetsiwa uye wadzikira zvinotyisa munyika. Tava tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu. Talks here mina Sandra Nyaira na Standekile Mhlanga.